Mangwanana kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechishanu gunyana 27, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yakatambira chido chemhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chekuti ichengetedze mutumbi wavo kumusha kwavo kwazvimba. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Doctors for Human Rights rakazivisa nezuro kuti Dr. Peter Magombei vakabuda munyika vachienda kunorapwa kuSouth Africa. Vamwe vagari vemubulawayo vanoti zvakakosha kuti vanhu vave nemafungiro matsva uye kuti nyaya yehuori igadziriswe kuitira kuti maindastiri emuguta iri akwanise kumutsiridzwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yakatambira chido chemhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chekuti ichengetedze mutumbi wavo kumusha kwavo kwazvimba, kwete kumarinda anovigwa magamba eHeroes Acre muHarare. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti mhuri yavaMugabe ine kodzero yekusarudza kwainoda kuradzika vaive mutungamiri wenyika ava avakashaya musi wa6 mwedzi uno kuSingapore. Gibbs Dube weStudio 7 abata vaMangwana kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi.
Mhuri yavaMugabe yaita chisungo chekuti vavigwe kwazvimba. Hurumende yakagara ichiti panenge paita mushakabvu, zvido zvemhuri ndozvinotungamirira hurumende ichitevera kumashure. Saka hurumende icharava parutsigiro norubatsiro runenge ruchidiwa nemhuri yavaMugabe kuti vachengete zvakanaka maererano neukuru hwavanga vainako munyika muno nechidanho chavainacho munhoroondo yenyika yedu. Mukuziva kwedu pari zvino, tinotarisira kuti weekend ino iri kutevera, most likely zvingangofita kunge Saturday ndopavanogona kuchengetwa. Sezvo ndataura chidanho chehurumende ndechekupa security dzimwe nguvani zvichienderana nechishuwo chemhuri. Vanhu vachatakura vanogona kunge vari mauto ehurumende, asi kana mhuri ikasarudza kuti vanoda kuzviita ivavo, ticharemekedza. Nezvimwe zvese rubatsiro runenge ruchidiwa, vanogona kuti vanoda matende nezvimwe zvakadaro izvo hurumende inogona kuvabatsira nazvo. Asi iye zvino izvi urongwa hwavapo urongwa hunotungamirirwa nemhuri hurumende kumashure. Saka nekudaro mariro akatoitwa, iye zvino izvi kwanguva kuchengeta. Saka handina tarisiro yokuti mukuru wenyika baba vaMnangagwa vachaenda kwazvimba kumechengetwa Mugabe.
Ko mausoleum ichaitwa sei, iyezve yaichipatarirwa nani?
Chivako changa chatanga asi hachina kunge chaenda kure zvikuru. Hurumende ichatarisa kuti chivako ichocho chofamba sei. Zvakawanda zvinogona kuitika ipapo, hapana kana dambudziko iroro haisi nyaya hombe zvikuru. Panochengetwa magamba pazhinji, especially vanochengetwa avo vanochengetwa kuHeroes Acre, zvinhu zvese chivako chinoitwa ipapo makuva acho anovakirwa nehurumende. Saka ichi chivako chacho chiitwa ichi chachivakwa nehurumende.
Vanga vari munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vari parunhare muHarare naGibbs Dube weStudio 7. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Doctors for Human Rights rakazivisa nezuro kuti Dr. Peter Magombei vakabuda munyika vachienda kunorapwa kuSouth Africa. Sangano iri rakati riri kufara zvikuru kuti Dr. Magombei avakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vakakwanisa kukwira ndege vachienda kuSouth Africa. Mutauriri wesangano iri Dr. Fortune Nyamande vakaudza Rachel West Studio 7 kuti Dr. Magombei munhu anoda kurapwa zvechimbi chimbi nenyanzvi sezvo utano hwavo hwakavhiringidzwa pavakanga vari muhunhapwa.
Yes, tinokonfirma kuti vaMagombei vave munzira vakananga kuSouth Africa, uko kwavari kuenda kunowana rubatsiro rwezveutano rwepamusoro soro kuitira kuti vange vachikwanisa kurapwa mushure nedambudziko ravakasangana naro.
Ko sei vamagombei vabuda munyika nenzira inenge yemuchivande?
Kana vabuda pajekerera, havana kubuda nemuchivande, vatopfuura nepaairport nepamabhodha zvine tsarukano, hatingati vabuda nemuchivande, vabuda zvakanaka chaizvo. Asi semazira muri kuita nyaya iyi, yanga iri nyaya yanga iri sensitive, saka kana vainewo nzira dzavaita kuti vakwanise kubuda muchipatara vachienda, munoziva vamagombei pari zvino munhu akashungurudzwa zvikuru mukubatwa unhapwa kwanga wakaitwa uku. Saka pari zvino munhu kuti anenge asingade kuti anyanyoita kuunganirwa zvakanyanya nevanhu, semunhu achiri kurecover, semunhu achiri kupora.
Pane vanhu vaperekedza Dr. Magombe here kuSouth Africa?
Tinovimba kuti vane machiremba vari kufamba navo kuti vakwanise kuenda kuSouth Africa. Vamwe hatingakwanisi kuvataura pamusoro pezvavo, zviri nani vazozvitaurira.
KuSouth Africa uku vatove nechipatara here chavanenge vachinorapirwa?
Chipatara as of 3 days ago changa chiripo, asi hatisati taziva kuti nekuchinja kwakaita maarrangements mushure mekunge vamborambidzwa nemapurisa kubuda, pachiri kungoshanda the same arrangement here, saka tichazenge tichikuzivisai kana tane information yakakwana kuti vari kurapirwa kupi uye zviri kufamba sei.
Utano hwaDr. Magombei hwakamira sei pavasimuka vachienda kuSouth Africa?
Semanzwiro andaita nemachiremba ananga ndiri incommunication navo, vamagombei vari mstage yatiri kuti vachiri kurecover. Vane trauma yakanyanya, kunyanya yatinoti psychological trauma, mushure meexperience yavakaita. Maconcerns edu senachiremba ari pairi, mainvestigations, then chechipiri rehabilitation, kunyanyanya papsychological trauma ndoyatida kuti tibhile nawo.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vachitaura vari parunare naRachel weStudio 7. Vamwe vagari vemuguta reBulawayo vanoti zvakakosha kuti vanhu vave nemafungiro matsva uye kuti nyaya yehuori igadziriswe kuitira kuti maindastiri emuguta reBulawayo iri akwanise kumutsiridzwa. Nyaya iyi yatumirwa naTaurai Shava asi ikaverengwa naMike Hove weStudio 7.
Pfungwa idzi dzakabuda nezuro manheru pamusangano wakaitwa neStudio 7 muBulawayo senzira yekunzwa pfungwa dzevanhu pakuti maindastiri emuguta reBulawayo nagamutsurudzwa sei. Mukuru wesangano reReaffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland, vaReginald Shoko, vakaudza musangano uyu kuti vanhu havafanirwe kungochema-chema chete pasina zvavanoita pachavo kuitira kuti vachinje upenyu hwavo. VaShoko vakati kune vagari veBulawayo vakawanda vari kugara muSouth Africa nekune dzimwe nyika, vakatiwo mabatanirwo anoita vagari ava panofa hama neshamwari dzavo ndiwo mabatanirwo anofanirwa kuita mukuedza kumutsurudza maindastri.
Kuungana nokubukanidza kwevanhu veZimbabwe vari kunze kwenyika ndezvinhu zviri social. Kana takuya kuEconomics tatienda kuita musindo kuti hana kudai. Iyoyi energy yatinayo pazvinhu zvesocial kuigana, kugadzira, kukandirana magrosa nechi, ndiyo yatofanirwa kutarisa kuti kumusha tingavaka industry tikakandirana ma50 rand iwawo 32,000 tokwanisa kumukati kanotenga nyango milini yakavhara nokuti michina yacho inenge iripo. Ukadaro tikaungana takadaro tokwanisa kuzoenda kubhengi tikati bhengi tikweretei mari iyi, toda kumutsa kambani yakati nemaketi yakati.
VaShoko vakashorawo nyaya yekuti vanhu vakawanda munyika vanofarira kutenga zvinhu zvinogadziridzwa kunze kwenyika, vachiti izvi zvinobatsira kuuraya makambani mashoma achiri kushanda. VaShoko vakashorawo nyaya yehuori, vachiti inodzorera nyika kumashure. Izvi zvakatsigirwawo navaJairos Baloyi, avo vakati maindastri akawanda akafa nekuda kwenyaya yehuori, vachitiwo huori huri kuramba uchiwedzera munyika.
Chinhu chiri kunyanya kukonzeresa kuti zvinhu zvisafamba mukati menyika huori. Vanhu vanenge vachifanira kupiwa tenda kunozopiwa munhu usingazivi. Saka izvozvo tikatarisa zvekana mari chaidzo mumastreets, vanhu vanoshanda vakaenda kubhengi vanoona $50 kana kuishayiwa, asi mustreet inenge irimo. Izvozvo zvinodzosera sure upfumi hwenyika.
Mumwe mugari amai Mary Nyalungwe vakati kunyangwa hazvo vechidiki vari pamberi panyaya yekuziva zvinhu zvechizvino zvino kusanganisira unyanzvi mukushandiswa kwemashoko, zvakakoshawo kuti vechidiki vadzidze mabasa emaoko kubva kuvanhu vakuru. Amai Nyalungwe vakati vechidiki havachakoshesi kushandisa maoko, izvo vakati zvinoitawo kuti maindastri arambe achifa.
vechidiki vanofanira kuziva mabasa emaoko because mazuva ano vechidiki havachadi kuswedera kuvakuru kuti vadzidze zvinhu zvakawanda ndosaka vechidiki vachisaririra kumashura.
Asi mumwe vechidiki muzvare Jacqueline Ndlovu vakati vechidiki vari kushayiswa mikana yekupinda muzvikamu zvakasiyana-siyana zveupfumi uyewo mune zvematongerwo enyika izvo zvinoita kuti vechidiki vakawanda vaite sevasina hanya noupenyu. Studio 7 iri kupinda munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika senzira yekunzwa kubva kune veruzhinji pamusoro pezvinovabata mukurarama kwavo zuva nezuva. Nyaya iyi yatumirwa naTaurai Shava asi maiverengerwa neni Michael Hove.
Muchikamu chino tinotarisa mimwe yemisoro yenhau dziri mumapepanhau akasiyana-siyana. Bepanhau reHerald rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza musangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa kuNew York kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zviri kunze kwemutemo zviri kunonotsa budiriro yenyika. Bepanhau rekereke reChurch Times rekuBritain rinoti kuoma kwezvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nekusachengetedzwa kwevanhu muZimbabwe zvaomisa upenyu hwevanhu vakawanda zvakanyanya. NewZimbabwe.com ine musoro wenhau unoti masangano akazvimirira achiri kunetsekana kuti apinde mumaruwa akawanda nekuda kwezvematongerwo enyika. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya hanei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Tinokukwazisai mukoma Jonga nevamwe vose vamunoshanda navo muStudio 7 nokuti panhau kwamunoita tinokutendai. Arutaura ndiye Innocent Mahachi ndiri kuSouth Africa. Aiwa, ndinoda kutaurawo pamusoro pehurumende yedu yatinoziva yeZimbabwe kuti yakanga yada munhu anenge achiita hori autore nguva kubatwa kwako. Asi kusabata kwaari kuita mbavha dziri kupamba vanhu idzo zviri kureva kuti ivo ndovane ruoko ruri kuita mabasa iwayo. Tichibva ipapo ndotaura kuti pamusoro pemutumbi wavamugabe tinoti kuhama dzekwamugabe ngavatokurumbidza kuviga mutumbi wavo wehama yavoyo nekukasira nekuti vangangobvutirwe mutumbi wavoyo. Azvo zvacho zvakatooma, uhori huri muZimbabwe wakatooma. Vamugabe vakazviramba kuti vapinde kuHirosu, saka vanoda kuvambunyikidzirei chii chavari kuda pamutumbi wamugabe? Ndatenda.
Mangwanani akanaka vateereri veStudio 7 nevashamarari vacho vese vana mukoma Jonga. Ndoda kukutendai mukana wakanaka wamunombotipawo kuti tikwanise kutaurawo mashoko edu achena pasina anotimbonyekidza. Nyaya yandiroda kutaura pamusoro pemapurisa edu emuZimbabwe, ndakazviratarisa inini ndinoona kunge mapurisa edu akutorasika njere chaichi, nokuti zuro ndizuro pano vairambidza Dr. Magombei kuti vaende kundorapiwa kuSouth Africa kana kuti vaida kuti vafe hatizivi. Nhasi uno vakuramba zvene chitunha kuti chitunha hakuna kwachinoenda chaformer president. Zvimwe zvinosedza nokunyadza chaizvo. Handizive kuti vakapiwei mapurisa edu aya, dai vaitawo vanhu vane hunhu kwete kurasika hunhu kwavari kuita. Ndatenda hangu ndini titi paSouth Africa.
Vakomana mukanyarara panyaya dzese dziri kuitika kumusha kweduka. Hazisi kunakidza zvinhu zviri kuitika. Sisi tiri kugara kuri isusu ndetinozviziva zvinhu zviri kuitika kubvira kudhara. Kita zei tozisunungura tega ka tejuwa mimi ndimi vanhu vacho makatodzidzira makatofundira basa racho. Tsunungura yevanhu venyika, tsunungura yamai vangu nevana vangu bose. Inini ndakatongokundikana ndakazvibuka ndakutongozviraramira kuSouth Africa. Chinja ndokwanisa kuvaitira kuvatumira chikafu.
Kwazai kwazai vashamarire veStudio 7. Ndoda kungobatsira zvangu mukoma wangu uyu anonzi Chuma uyu kuti ari kuti President Mnangagwa vangaita maabduction sei iyo vachinda kundokumbira kuti tinokumbira kuti masanction abviswe ivo vavazvisvibisa futi zita vari ivo ko ivo president vanozotya sei kuita abduction yekuabducta vanhu about 15 vari kubatwa yeti vakatouraya 3/4 yezimbabwe yese because 3/4 yezimbabwe ka EMDC saka kutobira kwavakatoita maelections ka kutotiuraya vakatotiuraya zvachose vakatotiuraya musambonzwa ba muchazoyeuka bakora mvura yanaya vana chuma muchazoyeuka tinotokuudzai
vashamarari vestudio 7 ndinokukwazisai mangwanani ano ndinoda kutenda mhuri yokwamugabe ndichitenda mai mugabe vanhu vese vemuzimbabwe vangakatarisira imi kuti ndimi muchabuda neshoko rokuti vamugabe vanofanirwa kunovigwa kumusha kwavo kwazvimba nekuti vamugabe vakataura pachena vakati ini handivhoteri zanupiefu ndiri kumdc vakataura vavapa muchinjikwa kuti nenguva yekupedzisira kuti ini ndava wemdc ipapo pekare ndokubva vapinda muMDC ndokubva vatoenda kuna Mwari Street kuti MDC ibato risingaurayi vanhu ibato rinoremekedza kodzero dzavanhu ibato rinotenda kuna Mwari ndinokutendai mhuri yekwaGoshungo rambai makadaro ndokunonzi kugona kuronga ikoko mazviita zvenyu amen
varoma vade vagona kuti vagare pasi vagona kugadzirisa nyika iyi isitai toti kuda vamwe kuda vachataura zvinozisika vamunangagwa vanga vari kumusangano kwavotaura nematsoka dzoga vachiziva kuti hapana chakanaka munyika vari kuba vanhu vachikuvadza vanhu vakomana vasapa vachitaura zvakanaka zvokuti kwai nyika yakanaka vasadaro shonga vagadze mashoko avo kuti agone kuita izvo zviito zvavo chaizvo kuito zvavo zvokutaura nezvitamburo vakomana nyika ino
tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kustudio 7 Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota runoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muPakistan rakazivisa nezuro kuti ukama pakati peIslamabad neWashington huri kuratidzika zvakanaka uye rine chivimbo chekuti panogona kuita budiriro panyaya dzedunhu dziri kunetsa. Bazi rezvekunze kwenyika rinoti hurumende yavaDonald Trump iri kuronga kutambira vapoteri vanosvika zviuru gumi nezvisere chete mugore rinouya kuti vange vachipinda muAmerica muchiitiko chinenge chiri chekutanga munhoroondo yenyika iyi kuti vapoteri vashoma zvakadaro vapinde munyika iyi. Nengo dzedare reparamende dzebato rinopikisa muAmerica reDemocratic Party nemusi wechipiri dzakatanga urongwa hwekuti mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vebato reRepublican Party vabviswe muhofisi dzichivapomera mhosva yekushandisa hofisi yemutungamiri wenyika zvisizvo. Urongwa uhu uhwo unonzi muchirungu impeachment hunotevera mashoko ekuti vaTrump vakakumbira rubatsiro rwemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vababatsire kuferefeta vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vari vebato reDemocratic Party vaJoe Biden. VaTrump vanonzi vakamisa rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni mazana mana emadhora yaifanirwa kuzobatsira mauto ekuUkraine ichibva kuAmerica zvakaita kuti pave nefungidziro yekuti vaTrump vaida kushandisa mari iyi mukuwana ruzivo pamusoro pavaBiden. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe vari nhengo yeZANU-PF muAmerica vaFrank Guni kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Tingati chokutanga ndechekuti tiri kuona kuti maInstitutional Framework kana kuti mapazi anotonga hurumende takatarisa kuti vamiririri vevanhu vatingati Parliament neExecutives vatingati vari mumahofisi vanotonga nejudiciary takuona kuti zvinoshanda sei. Ava veCongress vari kuita basa ravo chairo riri kuona kuti mutungamiriri wenyika ari kushanda basa rake achitevedzera mhiko yaakatora yekutevedzera mitemo yemuno muAmerica achichengetedza vana veAmerica achitevedzera mutemo ndochekutanga. Chechipiri, tinoona kuti pachaita zvapomanga ngeapo nekuti nyaya yavamaisana nayo yadzoka yodzokera kune zvematongerwo enyika.
Tiri kunzwawo ivo vaTrump vachitaura kuti pari kuitwa zvekutsvagwa muroi apa nekuti vatotoreswa nevebato remadhemokrats zvisati zvamboonekwa munhoroondo yevatungamiri venyika vemuAmerica. Munoti
aiwa apo vaTrump vakuwanza zvavo manyautsa mukanwa, havasiriwo purezidendi wekutanga muno muAmerica. Pava nemapurezidendi kana ivo vakaitwa impeached kana kuti vakatongeswa zvekuda kubviswa pachigaro nekutadza kutevedzera mutemo, vanenge vatova mutungamiriri wechina anenge asvika pachinhano ichocho. Saka havasiriwo vatanga kuitirwa izvozvo, zvakaitirwa mamwe mapurezidendi. Tinoziva munguva pfupi pfupi yapfuura vapurezidendi Clinton vakaitwawo impeachment process iyoyo. Saka izvozvo zvevatambo vari kuwanza zvavo mashoko. Asi maonero atiri kuita zviri kuitwa navatambo izvi vaakungomiramirawo semurume, vari kutoti vada kundisaidzira kumawere nekuti havasi kuda kuti ndirambe ndichitonga. Vari kuda kuibvisa pano kutatwa kwemutemo kuti vaidzorere kune zvematongerwo enyika, zvinoita kuti vana veAmerica vazofunga kuti kusaidzirana kweavo vari kuda kutorerana masimba zvematongerwo enyika zvisinei nemutemo. Avo madhemokrats vachiti aiwa isi tikuda kutevedzera mutemo kuti mutemo unoti zvakati zvakati. Saka vaTrump zvavari kuramba izvi nemashoko avari kutaura vari kutsaudzira pachokwadi chaicho.
Pane vamwewo vari kuti hazvina kwazvinoenda izvi, kungotungana kwembudzi kunenge kuchiitika, vaTrump vachatongoramba vachitonga. Munoti
ivavo tinowirirana nawo nekuti sezvandamboreya, tikatarisa process kana kuti mafambisirwo anoitwa impeachment kana kuti kubviswa kunoitwa mutungamiriri wenyika weAmerica, chinoitika ndechekuti dare repasi reCongress ndo rinoferefeta, rinotanga kukomiti, rinoferefeta kuona kuti pane mitemo yakatyorwa here, mutungamiriri wenyika nepurezidendi akatyora mitemo here. Zvinotarisirwa pamutemo kuti kana akanganisa abviswe, kana vaona vamuwana aine mhosva vogara pasi vovhota. Kana vavhota nemanhamba anodiwa I think it's 288 kuhouse, anofanira kuti vati hongu pakaparwa mhosva. Kana vawana aine mhosva vanozopira mhosva iyoyo kudare pamusoro resenate kuti takawana purezidendi ane mhosva dzekuti 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 akatsaudzira pamutemo, saka naizvozvo ngaabviswe. So dare repamusoro ndo rinonge raakutonga, ndo trial court, ndo vanotogara pasi semajaji vachitonga nyaya iyi. Saka zvatinoona ndezvekuti dare repamusoro iri rakazara maRepublicans, rino bato ravaTrump. Saka zviri kuitwa nemadhemokrats kutungana kwembudzi, hationi zvavari kuita zvichibudirira nekuti nyaya yavari kurwisa inonofira muupper house kana kuti musenate, umo makazara maRepublicans. Hationi maRepublicans vachibvuma kuti purezidendi webato ravo abviswe panyanga, nekuti akabviswa naivo zvinobva zvavashoreresawo sebato riri kutonga. Saka zvinodzokera zvekare kumatongerwo enyika. Asi mukupedzisira kwazvo hationi zviri kuitwa nemadhemokrats zvichibudirira nekuti prosesi yacho yakati ome, inoda kuti vawirirane mapato ese ari maviri ari muno anokwikwidzana.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe uye vari nhengo yezano PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Nhasi muchikamu chedu chezvemumanzi taita rombo rakanaka rekubata mutungamiri wechikwata cheSounds of the Motherland Progress chepfumo uyo anotipa nhoroondo yake mune zvemumhanzi.
Grade 1 ndakaisa vachirengwani waprimary school. Grade 2 ndovanamedabisle kushinga yeprimary school kuchiredi. Saka bereka vakazoramba nawo nowati vanazinda pachizvesomo ndipana vazokurira. Kusikanapidza chikoro ndipanazosangana nehoro. Shana nao. Dari kuda nhavabo, kuri abo, kuri andao. Vandazobva. Ndipara kutanga kuti obenda. Kuti kuti.
ndakaita solo project yangu saka asina kufadza murungu rangonzo chatigondora chachimunhu ndipo ndakatonzi vakafana nemunhu avhura taxshop unoshandira matn uvhura taxshop yako imunhu saka chachigondora chachimunhu chozvionera nemabunjiro andakaitwa mberi ndakapinda hoza as a lead guitarist Inakatanga mandari ndiri pachidzidzo chomu vemandazoswa College of Music. Tava nemwe program yainzi Crossroad kana the Helping Museum Web between the age of 17 to 27. So by then I've just turned 17, luckily enough. So ndakasarudza mvana ndokombita kugamini gamina SOS Students Home kubindura. Ndipo ndakasangana nehodzi ipapo. Then ndakakombitawo navo. Ino ndibva ndakomborwa pada number 1 pazati kumacompetition iwayo. Saka ndopa ndakasangana nehodzi. Then ndobva ndaita mafriends nasimba the lady. Ndakabva ndawirirana tichachina exchange nekuti iyo ndopa vakabva varekodhawo abvambo tichinyaka nemakashiki. Saka hodza kudhara yairidza marimba nembira nebass guitar vanga vasina lead. Ini ndana kuzoroja padeni panasimba mabhuku chinzi ndanda pachidzidzo zvoma munozadza ndika na 10 na 18 chaidza anotsvagira basha kana kuti anotsvagira zvekuita kuti kwanise kugumira on your own. Saka madei izvozvi ndopa zvatanga kungonetsawo madei achiwayo saka pasina mukana wacho saka ndakatokuzosvikirawo ndega ndobva ndazotanga kutoridza nehodza after varekodha vabva miroro ndakapinda muhodza as a lead guitarist. Magalendi ndinozvati ndainakazvirekera ndakazvishakuna namai kozi kuti tese tiite zvese zvatiriichi takayangwa mukaka wamai takabuda mudumbura amai ini mukatarisa Africa yacho inonzi Motherland mazvona albums under my name so far would six albums. I'm working on the seventh. Rekutanga rinonzi Progress Report, H2 rinonzi Let Them Know, H3 rinonzi Ndova Tenda Name, H4 rinonzi Turika, H6 rinonzi Progress Check. We are working on the seventh.
Nako kambo kubva kuna Progress Chipfumo kachinzi Tariro mushure menhoroondo yake yatipa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Progress Chipfumo anoimba nechikwata cheSounds of the Motherland. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti yakatambira chido chemhuri yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chekuti ichengete mutumbi wavo kumusha kwavo kwaZvimba. Vagari vemubulawayo vanoti zvakakosha kuti vanhu vave nemafungiro matsva ekuti nyaya dzeuori dzigadziriswe kuitira kuti maindastiri emuguta iri amutswe. Ini ndini Jonga Kandemiri ndikusiyai mina Standikile Mhlanga.